Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri gumiguru 19 2021 makateerera ku studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo vari pazvigaro kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations.
Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhotazi.
Masangano anoona nezvesarudzo okurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Masangano evechidiki oshushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti motokari yemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa yapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU PF. Mutedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti havasi kuziva kuti pane munhu akuvara here sezvo vanhu vabva vatanga kuita bararamhanya vachitiza. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyanti sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Masangano evatori venhau anoti ari kushushikana zvikuru nekurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vari kushanya munyika mavari kuongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau havasi kubvumidzwa kutora mifananidzo yamai Dohan pamwe nekuvabvunza mibvunzo panguva iyo vari munyika zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoongorora mamiriro ezvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika. Vatori venhau havana kubvumidzwa kutaura namai Dohan pavakasangana navamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende nezuro. Nhasi vatori venhau varambidzwa zvakare kutaura pamwe nekutora mifananidzo yamai Dohan pavaita misangano nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa, mukuru wevatongi vematarehedzi mhosva munyika vaLuke Malava pamwe negurukota rinomirira provhinsi yeHarare vaOliver Chidao. VaNigel Nyamutumbu avo vanoshanda nesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vashanda zvakare nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza vatori venhau kutaura namai Dohan.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko angava mapepanhau kana emasaisai kuti vawane mukana wekuti vataure ne vanhu vari muzvijimbo vari pazvigaro kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations kuti vanhu vazive zvikuru sei chavafambira uye vazive uyewo nemutsvagiridzo nemuongororo dzavo vanhu vange varipo.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vaGolden Maunganidze avo vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau.
Inyaya inounza interest kuvana veZimbabwe, saka vanhu vose vanenge vaida kuziva kuti zvii zvaitika pazuva rimwe nerimwe. Saka tinokurudzira kuti hurumende ipe mukana kunyanya-nyanya tingati kana zvavo vaita mameeting ava vanenge vakavharirana, asi vachingopedza vanofanira kuti vakwanise kuunganidza vatori venhau vataure maringe nezvanga zvichiitika, nekuti vatori venhau ndivo vanolinga mapublic officials vakuru vakuru ivava nevanhu vari mumastritsi nemunharaunda dzakasiyana-siyana vanenge vachida kuziva zviri kuitika kungava kuHarare kana matunhu akasiyana.
Vanyamutumbu vatiwo kurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura namai Dohan kunoita sokunge hurumende ine zvairi kuvanza. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wedare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet meeting. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanziwo vari kunze kwenyika, asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza Studio 7 amai Dohan ndo vakakumbira kuti vasataure nevatori venhau kudzamara vapedza misangano yavo.
He says she doesn't want to talk to the press before it affects fine, and it makes a lot of sense. Mimi ndoda kuti ataure chii aita parachute into Zimbabwe first encounter yake was with the president yesterday. She's just beginning to have a silly program anenge akuzvipronounce on what quite funny. So she has told us that I'm down at a press conference on the 28th. Our representative picture the situation in Zimbabwe. Yeah. So really, I know I'm going to name my name in the cycle, but the news still has to make sense. Otherwise, it's going to be my way that's not content.
Studio 7, I now want to talk to you about the Paneswa Toru and Vacharamba. Paurongwa wakaziviswa nehurumende, amai Dohan vakatarisirwa kuita misangano nemakurukota akawanda uye vakatarisirwa kushanyira dhorobha reBulawayo nemugovera vozoenda kwamutare nechipiri svondo rinouya. Kunze kweurongwa hwehurumende uhu, amai Dohan vakatarisirwa kuti vachasanganawo nevemapato anopikisa, vemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira, vanorwira kodzero dzevanhu, vedzisvondo nevamwe. Asi hazvisati zvazivikanwa kuti misangano iyi ichaitwa rini. Mushure mekushanya kwavo, amai Dohan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya. Vamunangagwa, avo vanogara vachiti zvirango izvi zvibviswe pose pavanenge vawana mukana wekutaura nevekunze, vanoti zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzinosvika mazana mapfumbamwe dziri kuvhurwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC dzinofanira kushambadzirwa zvakanyanya kuitira kuti vanhu vazive kwekunyoresa. Nonurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota, vachiti vanhu vange vachifamba mitunhu yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo.
Tine vari kunzvimbo inonzi Dandanda kuLupane vanga vachitrafela zvinambo zvingapfuure 125 kilometers kuti vasvike pane registration center iri kuLupane. Tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vanga vachifanira kufamba zvidanho zvinosvika kuma 80 kilometers, kuma 100, kuma 200 ikoko.
VaBobos Bunu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana, vachiti mamwe mapazi ehurumende akaita serezvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete neZEC, nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa.
Asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo, vanofanira kuramba vachiwedzera manhamba iwayo nekuti takuenda munguva yesarudzo. Takuchitokumbira zvakare kuti even kwamutsviti vanotorisa zvitupa nemabirth certificates vabve vapindawo mundima, vabve vatotanga kupawo futi vanhu madocuments ekushandisa nekuti kuregista kuvhota hakugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamuchiti vanga vasingape zvitupa, tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutovhura zvekare mamwe macenters akati wandei kuitira kuti pose pari kupuwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo ZEC inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzifanirwe kunge dziri kumwe chete uye ZEC inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kuti tizive kuti vari kutanga rini, nekuti is one thing kuti tabvuma kuti tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa. Saka takamirira kuti vachichenuse kuti zvichatangisa rini.
Mutauriri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadok Chivasa vati ZEC inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Uye tiri kukurudzira zvakare kuti ZEC ngaikwanise kunge ichifamba vachiita madoor to door sezviva zvinoitwa nevanhu vesensors vachirejesa vanda kurejesa. Ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisi kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejesa vanhu.
Hatina kunzwa divi reZEC kuti ichatanga rini uye kuti nzvimbo idzi dzichange dzakawandira kupi, sezvo mutauriri weZEC vautoli Slaigwana vachiti taure naamai Joyce Kazembe asi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinoti harisi kufara nemhirizhonga iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2023, zvikuru sei mhirizhonga yakaitika kumasvingo kwakapwanywa motokari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pamwe neiri kuitikawo musarudzo dzemuZANU PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutungamiri wesangano reYouth Alliance for Democracy vatichaona masiya mbiri, avo vataura vakamirira mubatanidzwa wemapoka evechidiki anoshanda mumatunhu ose enyika weYouth Coalition on Electoral Reforms vati vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamasiya mbiri vati havasi kufara nekupwanywa kwakaitwa mahwindo emotokari yavachamisa kwacharumbira mudunhu remasvingo nenhengo dzeZANU PF. Vatiwo havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakawanda munyika apo paiitwa sarudzo muZANU PF dzemadistrict coordinating committee zvavati hazvipe nyika chimiro chakanaka.
Zvinova izvo zvinokashikamadza kuti sezvo takunanga vamaelections mhirizhonga iyi yakutanga kuoneka munyika yeZimbabwe, izvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zviitwe zvakare sezvinhu zvaive zvinhu zvaitwa kare, zvinhu zvatisingatarisiri kuti mukore uno zvicharamba zvichiitwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panoya rapotuwawo tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights kuti mahuman rights edu ari kuvhaioletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadai, vamasiyambiri vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakakurudzira zvakare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatorere matanho vaPatrick Chinamasa, avo vanoti vakataura mashoko anokurudzira mhirizhonga. Pavakati vachamisa ndivo vakange vadenha vanhu vekumasvingo nekuda kutaura navo ivo vasingadi.
Tinokurudzira vatungamiriri vezvimatongerwo enyika kuti varatidze gwara runyararo kuvanhu vanovatevera. Tinotaura kuti vatungamiriri wenyika vaMnangagwa vatsiure pajekerere vaChinamasa mashoko avakataura, nekuti mashoko aya tinotyira kuti ane njodzi pamberi, nekuti anokurudzira vanhu kuti kana vasina kufara nezvange zvaitwa nemumwe munyaya dzevatongerwe nyika vashandise mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa. Ayo mashoko anofanirwa kunge asingawaniki, nekuti vanhu havafaniri kukurudzirwa kuti vaite mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kutaura navaChinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vamasiyambiri vakurudzira nhumwa United Nations iri kushanya munyika, amai Alena Dohan, kuti vasaswere vari mumahofisi vachiudzwa chinhu chimwe chete nehurumende, vachiti amai Dohan vanofanira kutenderera nyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu.
Tinokurudzira nhume iyi kuti iuye ione chokwadi chiripo paground, ione chokwadi chiripo muZimbabwe, izvionere isaite kuti iudzirwe. Nekuti zvinoitika zvikazhinji ndezvekuti vanenge vachitungamira vanoti munhu auya voti regai timuudze zvakati zvakati. Isu tichanga tichikumbirira kunhume iyi ndechekuti ione mamiriro zvikaita munyika chaizvo chaizvo, itaure nemapato nemapoka akasiyana siyana atinoti mastakeholders aya, isave ini chataura nevanhu vamwe chete, nekuti haizowani kuona jekeso nekuti zvinhu zvakanyanyomira sei munyika. Zvinhu zvakaita sei mirizhonga izvozvi zvinoitika panguva ino iye murapoti wauya achipinda muZimbabwe hazvikurudzirwi, nekuti zvinoramba zvichiratidza kuti hatisati takukoshesa kodzero dzevanhu.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinotiwo riri kuda kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga kuitira kuti zvichabuda musarudzo idzi zvigotambirika. Sangano iri rinotiwo mitemo inobata mafambisirwo esarudzo inofanira kuvandudzwa, izvo zvatsinirwa navachamisa, avo vanoti zvinokwanisika kuitwa kana hurumende yakazvipira.
Mareforms anogona kugadziriswa nguva yose yose. Munoziva isine gwaro rakanyora rinonzi principles for a credible election price, kureva kuti the price yatinofanira kubhadhara kuti nyika inake ndo mareforms iwayo.
Tevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica nedzimwe dzakatemera Zimbabwe zvirango, izvo zvazoita kuti amai Dohan vakokwe navaMnangagwa kuti vazvionere pamhino sefodya kuti zvakanganisa raramo yeveruzhinji zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva ranezuro vanhu vafa necovid-19 vanga vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 4659, uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu, kana kuti 132,405. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu, kana kuti 3,228,506, uye vakanga vabaiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere, kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuEthiopia ari mudunhu reTigray anoti hurumende yenyika iyi yakarwisa nemuchadenga guta guru redunhu iri reMekele. Vagari pamwe nemasangano anobatsira ari mudunhu iri vakataurawo pamusoro pekubhombwa kwakaitwa nzvimbo iyi. Sangano renhau rehurumende reEthiopian Press Agency rinoti mauto ehurumende emuchadenga akarwisa nzvimbo iyi akanangana zvikuru nezvikwanisiro zvekufambiswa kwemashoko. Sangano reUnited Nations rinoti riri kuongorora mashoko ane chekuita nekurwiswa kwedunhu iri. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa zvichitevera mafashamu emvura akaitika muIndia mudunhu reKerala. Misha yakakukurwa, migwagwa ikaparadzwa nemvura yakanaisa iyi sekuburiswa kwazvaitwa nesangano renhau rePress Trust of India. Sangano renhau iri rakataurawo nevakuru vakuru vehurumende avo vakati mitumbi yevanhu vakafa yakawanikwa matunhu madiki maviri anoti reKotayami neIduk, ayo anonzi ndiwo akavhiringidzwa zvakanyanya nemafashamu emvura aya. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti upfumi hweZimbabwe mukupera kwegore huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu zvishoma kubva muzana kana kuti 5.1%, kwete zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% sezvaraimbenge rataura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotenderana nezvirikutaurwa neIMF nekuti
pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka naiyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro eupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusimuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi. Magetsi iko zvino ave kuti netsei.
Asi hurumende ichiri kuti upfumi hunokwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.8% mukupera kwegore, ichiti izvi ichazviita kuburikidza nekusunga vemabhizimisi vari kunzi vari kukanganisa upfumi hwenyika nekutenga nekutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu kunyangwe vanenge vawana mari nemutengo wakaderera pamusika wekuRBZ. Sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries mashoko kuvatori venhau rinoti zvekusunga vemabhizimisi hazvishande uye zvichapa kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vari mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti.
Izvi takambozviona mikore yapfuura iyo. Vamasimirembwe Goodwills navampofu, vampofu vari Minister of Trade Obed Mpofu, vakaita bishi rekusunga vemabhizimusi neyainzi National Pricing Commission, but mitengo inokwira kana kuti it's a function ye supply and demand. Kana zvinhu zviri zvishoma zvinotokwira. Apa chanyanya kuita chishoma inyaya yeforeign exchange. Foreign exchange ishoma, ma US dollar mashoma. Auction yavaita iyi haisenzeba, yakoniwa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vati vemabhizimisi havafanira havo kuregedzwa vachiita madiro aGeorgina.
Vana muzvina bhizimisi vane responsibility sema community leaders, vanhu vekuti munyika vanenge vakatotarisirwa kuti zvavari kufunga zvinenge zvichizopa direction kuti upfumi hwenyika hunonanga kupi. Saka nekudaro vanenge vachitarisirwa kuti vaact responsibility, vachiratidza kuti vanhu vari kuziva zvavari kuita, vasingaiti zvinhu zvekunyanya kutyora mutemo kunyanya panyaya dzezvemaridzi. Nekuti katasa mari dzakawanda dzirobva kureserve bank dzeauction dziri kuenda kuna vanamuzvina bhizimisi vahombe ivavo. Hongu hurumende haifaniri kumhanya kusunga vanamuzvina bhizimisi, nekuti pane zvimwe zvatinokwanisa kuita, inonzi pachirungu ya moral suasion, yekuti vanombotaurwa navo. Takatasa se financial intelligence unit, vanhu vanoziva nemuono uri mberi wakadzama wekuti vanenge vachitoziva vatori neumbo hwakakwana. Saka umbo huu tichitarisa kuti vanokwanisa kuenda kune munhu wavanenge vatoona vachitomuonesa kuti taona kuti urikuita zvakati 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 zvimire. Ukaramba uchizviita uchapedzisira wasungwa. Saka ndo zvatikutarisira. Tozotarisawo nyaya yekugadzwa auction. Hongu ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika kuti auction ngaigadziriswe iite zvekuti munhu anenge anzi awana mari achaiwana munguva yakakodzerawo. Izvi zvinhu zvakakosha nekuti zvinopa yatinoti confidence muauction system.
Sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vakatoyambira kuti vemabhizimisi vari kuita zveuori vachasungwa. Kuratidzawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana, dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvekuti pamusika wemukoto dhora rimwe rekuAmerica riri kumbotengwa nemadhora mazana maviri emuZimbabwe kana kuti 1:200, asi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction richitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe chete kana kuti 1:90. Sangano reCitizens Initiative rakabatana nerimwe sangano reCommunity Podium mukutanga chirongwa chakanangana nekusimudzira vagari vemunkai avo vari kuchema vachiti vechidiki vemunharaunda iyi vari kufamba nzendo refu pazuva kuti vasvike kuchikoro. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reCitizens Initiative vaFreeman Chari avo vati sangano ravo rakaona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vekungai ava.
Community Podium yakaenda kungai vanoita madocumentary, vakaona kuti muarea yeGwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro. Vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati isusu seCitizens Initiative ngatishandei tese, isusu tinokwanisa kuti tiite noise yekuti vanhu vazive zviri kuitika, vanokwanisa kukandawo mbichana, toona kuti tingakwanisa kupedzisa here bloku rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha. Saka naizvozvo takabva tatanga GoFundMe yava ne about $2,000, tikutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 basa rofamba topedza chikoro, vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari ava vemunkai?
Tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Saka patinoona kuti apa dai pagadziriswa kazhinji kacho, tinoti kuvanhu, onaiwo zviri kuitika apa, madii tabatana, tadini, vanhu vaitawo kusvika apa. Tinoda kazhinji kuona kuti vanhu vatanga vaitawo something, vari kugozherwa apa, then tosvikawo toti nyika iri kuti takwanisa kukutorayo kubva papa D kukusvitsayo pazeti. Patakaonawo veCommunity Podium vabuditsa dokumendari ravo, takabatikana tikati aiwa, ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Imari inokwana here mukubatsira vagari vemungai?
Aiwa, mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti chiri kunyanyodiwa iko zvinezvi ndechipi. Saka tiri kutarisa ivona tirikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri, iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplaster. Saka tikati isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo, vanhu vakasapota kudarikidza, tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zviburani nekuvaka matoilets.
Pete edu huru kuredu mukoma Freeman, ndaanchikumbira kuti muudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo, kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai, vanokwanisa kukubatai sei uyezve GoFundMe yacho vanoiwanako?
Ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook, munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari munondiwana paFacebook, paTwitter DM rangu rakavhurika, mameseji angu akavhurika, munonditumira. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org, munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org.
VaFreeman Chari, mukuru wesangano reCitizens Initiative, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa nevechidiki zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Tiri kuzeyawo zvekare nevechidiki nezvezuva reInternational Day of Rural Women rinocherechedzwa pasi rose musi wa15 Gumiguru, nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove, nhasi manheru na8 PM.
Muchirongwa cheLive Talk na8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika. Masangano anoona nezvesarudzo ari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Masangano yevechidiki anoti ari kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Hola mukela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident wabantu uPresident Chamisa weMTC Alliance sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingi-12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe iZimbabwe Electoral Commission. Intathelizindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokhu kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu-PF. UChamisa ubeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalibikela Mahlabe Zulu ukuthi uPresident wabantu uPresident Chamisa weMTC Alliance sesile ku-assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingi-12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama-human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisapota iZANU-PF lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le-civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu, ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile, sisesaba ngisho lesithunzi sayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo, bethela ithegasi, bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula, asifuni izikliwi, sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abafunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla leZANU-PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolu lubangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. UMavis Gama uyalandisa.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla, umqondiso wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms, umnumzana Tichawona Masiyambiri, uphe umzekeliso wodlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labe ZANU-PF.
Konke lokhu vele sithi thina njengomangaliso asikuthakazileli ngoba into ethiwa yi-violence asiyifuni lapha elizweni lapha, especially sisikhangele into sikhangele ama-elections azayo ku-2023.
UMasiyambiri uthi njengabatsha bakhuthaza benhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Afrika ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe.
So sikhuthaza i-SADC le-AU ukuthi bekhulume lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo beme i-violence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ngama-elections azayo. Ama-elections awinwa ngamacebo lawa eliwatshela abantu ukuthi singasivotela siyayenza lokhu, ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections. So siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe, ngakube lokuthula ama-elections ya-23 kayenzwe ngokuthula.
Bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabi ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe. Kunsukwana esanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zemashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo. Abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabeZANU-PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli izindaba ukuba bekufanele ahlaselwe uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ningu Mavis Gama.
Intatheli izindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan, yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla leZANU-PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe kuthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa intatheli izindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso. Intatheli izindaba eziye edale lephalamende ngesikhathi unkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lobudlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe. UColin Zincube intatheli izindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu.
Kunzima bakithi ukuthathela izindaba useZimbabwe ngoba kathesi sikhangele uUN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imfanekiso laye kumbe si-share information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenzani lapho. lapha sazisizakalane zeZimbabwe kuba nzima kakhulu.
Ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo.
Ukuthi imedia layo ithi play role yokwazisa abahlali beZimbabwe ukuthi hayi silesethekele sinje esilandele lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje ukwenza ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto yezizalwane zeZimbabwe ngoba umuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozwisisa ngendaba zama-sanctions.
Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi unkosikazi Doan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba.
He says she doesn't want to talk to the press before it affects fine.
Uthi yena akafuni ukukhulumisana lentatheli izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho. Kuyezwakala lokho. Lifuna ukuthi athini yena elethewe kweZimbabwe ngovivi nje. Uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe. Manje lithi uyabe esekhuluma esithini.
Bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny. Bishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba xambili kukahulumende ke lokho njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli izindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane 6,631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota zona ezingamakhulu ayitobamnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yiyo ehlela lezindawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi izekhi kumele ivule indawo ezinengi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni bengagcini bebanjwa ngamandla okuhamba imango emide ukuthi bayibhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu umnumzana F. Ncube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi kumele kube le registration center kuyo yonke indawo agcwale kuzo zonke indawo emakhaya emadolobheni kungabi khona ohamba uma ngo omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Cora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo balisela ukuvota.
Ithembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana bafinyelele ekuyeni register, kube seduze labo, kungabi into ehlupha ukubana uphakame uye register ngoba indawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
Sasizacela ke labezithupheni ukubana laba bayirole isame program ezancedisana kumbe ezarolwa out ngesikhathi sinye labe voter registration ukuze abe ma-youth akhona ukubana athole ama-identity card.
Unkosikazi Abigail Mopambi, umqondisi we-this constitution, ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubongela lokhu okwenziwe yizekhe, kodwa ke sichela ukuthi ngala masenta ayangezelelwa njalo sifisa ukuthi ikakhulu abatsha sifiso sami kakhulu ukuthi ngakuyakhwaniseka bagijime lobuningi bayibhalisa ukuvota isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakoBulawayo uSibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana useyenzile yabakhona kusasele isikhathi esikeli. Kade sikusolayo ukuthi amalokhozeni ama-station akhona akude lakude khatshana nakhatshana.
I-commission ebona ngezokhetho ezweni eZimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba mnemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka-2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole-voters roll. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhuthwa ilo lihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Wake waba ngumongameli weleMelika uMnumzana Bill Clinton ufike emzini wakhe edolobheni leNew York ngesonto. Ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngehlobo ebezingelani lomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngamashumi atobaminembili eyidi ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa azwe ngemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga lalelibandla uMnumzana Belief Gawule.
Abantu baphila nzima izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende kenelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la
kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwo asponsor iterror esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi naleyenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Sixhume njalo omunye usomabhizimusi ozimeleyo umnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina badli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against anything that is financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, which one is Zimbabwe is going to access imali as general development from Indonesia YMF.
Imelika lePilitane zithi uhulumende weZANU-PF kumelekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izihlezo zimoto kazisuswe ukwenzela ukuthi ngase kusizwa lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezo zenotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya nge-confidence ekhona ukuthi kambe ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele ulokuthemba ukuthi laba ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilaba abangena ke banqobeke ngokuriga, kube yilaba abalocuku abatshaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu. Khona lokho izinto ezinjengazona lezo eziningi ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba siqakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kula mankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere, iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye. Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba iCommunity Podium bamanyanela beCitizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosikhona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo we Community Podium.
thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise i-community le, sasesixhumana labe sithi sense initiative, sasesicreator okuthiwa i-GoFundMe. Lapha ku-GoFundMe i-targeted ukuthi si-raise about 10,000. I-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors, i-roofing material, ama-door frame, ama-window frame, lama-glasses akhona ukuthi ibe yi-classroom block epheleleyo. Njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi. Njalo awu-teacher labo balendlu eyodwa, bahlala bengu-6 lo headmaster khona lapho. So yindaba esifisa ukuthi njenge-community podium singabi yingxoxo nje esixoxa ngayo, kodwa nxa kulalabo abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi. Asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana. So abazali labo balesifiso sokuthi beyakhe isikole, kodwa sokuthethe 5 years kwehlula.
Kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkaya?
Njengenhlanganiso ye-community podium, thina vele umsebenzi wethu usemaphandleni, sizama ukuthi njenge-media organization sigxile kakhulu emaphandleni, sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo, kungaba kusemath north, kungaba semath south. Sixoxisane lezakhamizi zenkayi lapho esihlangane khona le ntombazana okuthiwa ngu-Aqueline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, kutsho ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya esikolo. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School yisikolo esingela sona isakhiwo esisodwa, kutsho ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli, abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali, abaye behlanganelisa amende bengu-2 abanye 5 bezama ukuthi beqede lesi sikolo. So izo lezinhlupho esihlangane lazo, sixoxisayo lezakhamizi, khulume nge-health futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana, nxa u-admitwa ubuya la wakha amanzi ngoba kulamanzi esibhedlela, lasezikolo futhi akulamanzi. So abantwana bathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza amathoyilethi leyogeza izandla uma bengena esikolo, njengoba ku-COVID-19 pandemic kukunje.
Hayi, isikhathi sesehliwe ngumangoyi DBD Qiba lengxoxo.
GoFundMe leyi ikhona ku-Citizens Initiative, njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena bexoxa ngendaba zamanzi, ze-health, zona lezi lezesikolo. Itholakala ku-Community Podium YouTube account. Esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa, abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezitshiyene, akuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise umuntu sengaphathisa ngaku-GoFundMe maye khululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo, kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly. Lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo. Lezi izinye indlela ade sesizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana abasendaweni ezijiyeneyo bengacontributa, then singaqeda lapho sesi-implementa ke leyo project yokwakha. I-manpower ikhona, abazali bathi bona bangatshaya izitina baqede yonke into baplaste bathini.
Unkosi khona DBT ngomsakazo we-community pod ubexoxa lo Mike wobe wo Studio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo, lizadlala lingekho ekhaya iqembu le-Highlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 2. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela ele-FC Platinum kusigaba se-quarterfinal somncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo yesibaya sika-Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni yiwalo elungelo lokwala ilokhu edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya, okutsho ukuba iqembu le-Highlanders liza kuyadlalela enkundleni yeMandava lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika-Group 4, njalo kunqobe khona iqembu le-FC Platinum. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu futhi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni ye-Papa Fields.
It's a tough game, as I said that day.
Umdlalo onzima esibhekane lawo, kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu lenkezi Platinum, lawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphumele amacebo okuba sihambe khonale siyephenduka lempumela enhle.
iqembu le-Chicken In yilo eliqethe eliphezu kwengalane kusibaya sika-Group 2 njalo lizemukela elengezi Platinum Stars nasemagumeni. Amanye amaqembu adlulele kwisigaba se-quarter final ngabalisa ele-Dynamos lona elihlezi phezu kwengalane kusibaya sika-Group 1 njalo lizadlala nele-Black Rhinos eliqethe lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 3. Iqembu le-Harare City lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 1 njalo lizadlala nele-Cranbourne Bullets okuyilo elinqobe kusibaya sika-Group 3. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ayikatsho ukuba imidlalo le izadlalwa nini njalo ngaphi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso ye-Confederation of African Football i-CAF isithe inkundla ye-National Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu lase-Ethiopia oza kuba khona ngenyanga kaLwezi. Inkundla zakweleZimbabwe zitholakale ukuba ngazikho esimini esidingakalayo ukuba kudlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo, kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa ye-National Sports ngesikhathi lisalungisisa okumele kulungiswe. Izinto okuthiwe ezilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat, amagedi angena uZulu asebenza ngegetsi, indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye lokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.